Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvitatsiri 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bvunzo dzegrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi, vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano rinoti mari yarakapiwa mubhajeti yegore rinouya ishoma zvikuru pane iri kudiwa. Makanzura makumi matatu nevashanu vekuchitungwiza vosungwa nemapurisa vachiita musangano. Vezvematongerwo enyika voziya nezvesarudzo dzematunhu dzemadistrict coordinating committee kana kuti DCC muzanu PF idzo dziri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino mukati memashoko ekuti sarudzo idzi hadzisi kufambiswa zvakanaka, izvo zviri kuita kuti dzimwe nhengo dzebato dzigunun'une. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zana negumi nevana kana kuti 114 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Pavanhu ava Bulawayo ine vanhu makumi manomwe nevatatu vakatapurirwa chirwere ichi, ichiteverwa neMatabeleland South ine vanhu gumi nevanomwe. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru gumi nemazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 10,243. Vanhu vapora vave zviuru zvisere nemazana matanhatu ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 8,671, mushure mekunge vamwe vanhu makumi maviri nevasere vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1,295. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277, sezvo pasina munhu akafa mumazuva maviri adarika. Tichiri panyaya iyi, bvunzo dzegrade 7 dzatanga kunyorwa nhasi munyika paine vamwe vana vanyora vari pachavo voga nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Chikoro cheSanyati Baptist High School chavharwa kuvashanyi vose mushure mokunge vana vapfumbamwe vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano ratumira nyanzvi kuchikoro ichi kunobatsira kuti chirwere chisaramba chichipararira. Izvi zvinotevera kubatwawo kwevamwe vana vanodarika makumi mashanu nevaviri nechirwere ichi paGoromonzi High School neWadlove kuMashonaland East nezuro. Kunyange hazvo hurumende iri kuti haisi kuzovhara zvikoro, vana vazhinji vasiri kunyora mazaminishoni gore rino vave kudzorerwa kudzimba. Taurai Shava anotipa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Mukore anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 parunhare kuti bvunzo dzegrade 7 dzatanga zvakanaka munyika mose, vachiti vadzidzisi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vange vari pabasa, izvo vati zvabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vandoro vati vange vasingakwanisi kupa uwandu hwakakwana hwevana ava, asi vabvuma kuti kune vamwe vana vanyora vari muzvipatara uye vamwe vari kumba sezvo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, vachiti muBulawayo mune vana vanosvika vashanu vari kunyora saizvozvo.
Pari zvino hatisi kunyatsokukwanisa kuti tikupei kuti vangani vabatwa, nekuti zuva nezuva pane vari kubatwa nechirwere ichi. Vamwe vacho maresults acho anenge asati auya, saka tikakudzai kuti havangani tinenge tisina kunyatsokujekeserai. Asi chatokwanisa kutaurirai futi ndechekuti pazuva nezuva zvakare pane vari kutopora vanga vakabatwa futi nechirwere ichocho.
Asi mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vati ongororo yaitwa nesangano ravo inoratidza kuti kutanga kwebvunzo dzegrade 7 nhasi kwasangana nezvimhingamupinyi zvakawanda.
Chikuru chatanyanyoona ndechekuti vana vazhinji vatatichitaura navo vanga vachichema-chema chaizvo nenyaya yekuti vava vachiti havana kunge vakaita gadziriro yakakwana yekunyora zvavanyora. Tichitarisirawo nyaya yeinvigilation, varayiridzi havana kunge vachiisa efoti avo pakuinvigilation sezvinenge zvichitarisirwa. Panotarisirwa kuti pange paine mainvigilata mairi, tatichiona mune vamasekabhenzi vachizowanikwa invigilata mumwe chete, kunyanga vanhu vemazuva adhimini yezvikoro ndo vava vachinyanyomira-mira zvakanyanya kuinvigilata. Asi matichawo zvavo anga asina basa zhinji raari chibara, anga achibata vazhinji vachiramba kuita basa iri sezvakataurwa nemaunion avo.
Mune imwewo nyaya, mukuru wezveutano mudunhu reMatabeleland North Dr Munekai Padingani vanoti kusvika pari zvino pave nevana nevadzidzisi vanosvika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vabatwa nechirwere checovid-19 pachikoro chejohn Tallack kusvika pari zvino. Dr Padingani vati vana vepachikoro ichi vasina kubatwa nechirwere ichi uye vasiri kunyora bvunzo vakatanga kudzorerwa kumba kutanga nemusi wechipiri. Mumwe mubereki ane mwana pachikoro ichi ataura neStudio 7 uyo watisingakwanisi kudoma nezita senzira yekuchengetedza mwana wake, abvuma kuti vana vakatanga kudzokera kumba. Mubereki uyu ati kunyange hazvo vakuru vechikoro vachitaurira vabereki mamiriro akaita zvino pachikoro apa, ana yake haina kugadzikana.
Sevabereki tiri kushushikana zvikuru nekutyira utano hwevana vedu. Tinoona sezvinhu zvakanaka kuti vana vadzorerwe kumba, nekuti isu sevabereki tinoona setisu takakodzera kuti tichengete vana vedu vanenge vachirwara. Kuti vane COVID-19 vave muisolation vari kudzimba dzavo, ndizvo zvandinoona sezvakanaka.
Chikoro chejohn Tallack ndicho chakatanga kuve nevana vakabatwa nechirwere ichi munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 64.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 273,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 13.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana neimwe nezviuru mazana matanhatu kana kuti 41.6 million. Zvinonzi makanzura ese eguta rechitungwiza pamwe nevatori venhau vasungwa pamahofisi ekanzuru iyi. Makanzura ari pakati pemusangano. Mutori wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura gumi nemapfumbamwe ari mukanzuro yechitungwiza anonzi asungwa nhasi masikati ari pakati pemusangano wekuzeya mafambisirwo ebasa mukanzuro iyi. Zvinonzi mapurisa anga akapakatira zvombo asvika pamahofisi ekanzuro iyi ndokusunga makanzuro aya asina kuva pachikonzero. Mumwe wemakanzuro aya vatumai Fungai Magadzire, avanomirira ward 16 muchitungwiza makare, vaudza Studio 7 vari kukamba yemapurisa yeSt Mary's kuchitungwiza kuti havasi kuziva chikonzero chaita kuti vasungwe.
Tangouya tikatorwa tiri mufu kanso hatisi kuziva kuti tatorerwe chii, saka tangomirira kuhwa kuti zvakamira sei.
Pasungwa makanzura aya panga paine vatori venhau vashanu vanoti Filemon Jambaya, Audrey Galau, Cleopatra Mapfumo, Christine Hlengani naElma Sekete. Jamba ya audza Studio 7 kuti iye nevamwe vake vanga vachiitawo basa ravo pavasungwa.
Isusi watapu ina uta sungwa tiripa chitunguza municipality apa tange tichikava ya vano tifu council meeting tazunguona mapurisa chisika ipapo vane gumba kumba notagula na kawanda vya wachibu wangu tumungesi engaru ma council chambers mwenga mchitirwa musangano wefu council meeting apinde mjirori momu chibata undwa pa St. Mary's police station.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vashora kusungwa kwaitwa vatori venhau ava vari pabasa.
Hurumende inofanirwa kuti ive inoratidza kuti inochengetedza bumbiro renyika nekuti vatapi venhau vanopiwa mukana kuti vaite basa ravo zvakasungunuka nebumbiro remutemo kuburikidzira nechisungo chechikamu che 61. Chinoti vatapi vose venhau vakasununguka kuita basa zvisina vanovhuriviringa kana kumbunyikidza. Kusungwa kuvatapi venhau vanosanganisa vana Jambaya vari kuchitungwisa vachiita basa ravo apo hurumende yasunga vabati vebasa vemukanzu rechitungwisa kunoratidza kuti taramba tichiona kuenderera kwekushayikwa kwekuremekedza mutemo munyika. Naizvozvo hurumende yeZimbabwe inosungirwa zvikurusa kuti itore matanho anoratidza kuti inotarisa zvikurusa uye zvinosumudzira kubatwa kwemutemo. Vatapi venhau hadzisindururani kana nunzvatunzva, vanobvumirwa kuita basa ravo vakasungunuka. Naizvozvo tinoti kusungwa kwevatapi venhau uku kwatipa kugunun'una zvikurusa uyezve tinoti hurumende inofarwa kuti ichibuda pachena ichitaura kuti matanho ichatora ndeapi ikapa kuenda mberi.
Pataenda pamhepo, makanzura aya pamwe nevatori venhau ava vanga vave pakamba yeHarare Central kuCommercial Crimes Unit, asi rimwe remagweta evasungwa ava vaJob Scala vati vasungwa ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri wemapurisa Vapou Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vasati vatambira mashoko akakwana nezvenyaya iyi. Zvichakadai, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rechitunguza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vashora kusungwa kwemakanzura edhorobha ravo vachiti zvinodzosera nyaya yebudiriro kumashure.
Pari zvino isu sevagari hazvisi kutifadza kuti saka zviri kureva kuti hapasisina kana budiriro ichaitika muchitungwiza, nekuti vavanga vakagara kuti vagadzire vaongorore vakurukure vobuda nechinhu chimwe chete kuti todii kuti masuweji agadzirwe, todii kuti vagari vaone mvura, todii kuti vashandi vekanzuro ane 40 manzi vabhadharwe. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Mukuru weSpecial Anti-Corruption Unit vatavani mpofu vaudza bepanhau reHerald kuti vasungawo mukuru anoona nezvemari mukanzuro yeHarare vatendai kuenda vachisungirwa nyaya yeuori. Zvinonzi vakuenda vakasaina magwaro akaita kuti kanzuro yeHarare irasikirwe nemari inoita mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica, iyo yakashandiswa munzendo, kutengwa kwemotokari pamwe nekuenda kumazororo kwevamwe vakuru vakuru mukanzuru kubva muna 2014 kusvika muna 2015. Zvichakadai, mutungamiriri wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vati kunyange hazvo kurwisa uori chiri chinhu chakanaka, kusungwa kuri kuitwa makanzura eMDC mumaguta akawanda, vamwe vari kuita zveuori vari muhurumende vasingasungwe, kunoburitsa pachena kuti makanzura aya ave kungosungwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Kusungwa kuri kuitwa makanselers emuguta reHarare nemakanselers ekuchitungwisa nemamwewo makansela emamwe maguta maguta emadhorobha zviri kubuditsa pachena kuti hondo yekurwisa hori munyika muno yakarerekera kune zvematongerwo enyika. Ngekuti kana tikatarisa hori huri kuitika huri kuratidza kuti huri kuwe huri kuinvolva munhu wose kubva kucentral government nekulocal government kwacho.
Vamwe vakasungwa munguva pfupi yadarika vanosanganisira vaimbova meya weHarare vaHebert Gomba, meya wechitungwiza vaLove Momaiko, meya weHarare pari zvino vaJacob Mafume avo vari muchizarira Barani wekanzuro ya Harare, va Hosea Chisango, mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro ya Harare, va Edmond Nekairo, pamwe na va Matthew Marara, avo vaimbovawo mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro ya Harare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munyori mukuru mubazi rezveutano eyakomodo Jasper Chimedza vanoti rubatsiro kubva kunyika nemasangano anopa rubatsiro ruri kudzikira uye hurumende inofanira kukoshesa utano nekupa bazi ravo mari inokwana kutenga mishonga nemichina muzvipatara. Vachimedza vati nyika inogona kupinda mudambudziko guru kana masangano nenyika dzinopa rubatsiro dzikamira kutsigira Zimbabwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizeya budget rebazi ravo regore rinouya nekomiti yeparamende inoona nezveutano, Vachimedza vati kunyange hazvo mari chinetsa, utano hwakakosha uye hurumende inofanira kupa bazi ravo mari yakakwana. Vati bazi ravo raida zana nemabhiriyoni makumi anomwe nemaviri emadhora emunyika, vakapiwa mabhiriyoni makumi mashanu nemana chete, uye imwe mari yasara inotarisirwa kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Izvi ndizvo zvanzina Vachimedza, hazvina kunaka.
Sevatungamiriri, isu Ministry of Finance neParliament tinofanira kuronga kuti chii chatingaite nekuti patinogara tichitaura nemasangano anotibatsira anotanga atibvunza kuti chii chamunayo.
Mushandi mukuru anoona nezvemari mubazi iri, Miley Net Tennis, vati pabudget rese re 54 billion rakapiwa bazi ravo, zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana zvinoenda kumihoro, izvo zvinosiya pasina mari yekushandisa muzvipatara.
Vashandi vachatora 62%, capital 17%, operations iri pa21%. Saka tatanga kudzokera kumakari kuye kwataibhadhara vashandi vasina zvavanenge vachiita nekuti panenge pasina zvekushandisa.
Vatiwo zvipatara zvakapiwa mari shoma pane yazvaida, vakapase mienzaniso chipatara chesalim gabe central icho chaida mabhiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu zvemunyika, kana kuti 2.4 billion, asi chikapiwa mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nerimwe, kana kuti $161 million chete. Sachigaro vekomiti iyi Dr Ruth Labode varatidza kusafara nenyaya yekuti bazi iri rakapiwa mari shomanana yekutenga mishonga sezvo hurumende ichitarisira kuti vemasangano akazvimirira nenyika dzinopa rubatsiro ndivo vanotenga mishonga yakawanda inoshandiswa munyika. Zimbabwe inowana rutsigiro rwemamiriyoni akawanda emadhora ekuamerica kubva kumasangano akaita seGlobal Fund, European Union pamwe nenyika dzakaita seUnited States. Gore rinouya Zimbabwe inotarisira kuwana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuamerica kubva kunyika nemasangano aya. Komiti iyi hainawo kufara nenyaya yekuti zvipatara zvinoshaya mari yekushandisa, asi mari dzinobhadharwa nevarwere dzave kusvika mamiriyoni zana nemaviri emadhora emuno isiri kushandiswa pasi peHealth Services Fund. Vachimedza vatiwo havasi kufara nenyaya iyi, vachiti vanoda rubatsiro kubva kuparamende kuti vawane mari iyi kubva kubazi rezvemari nekukasika. Munyori anoona nezveutano mubato guru nopikisa remdc Alliance, Dr Henry Madzorera, avo vaimbove gurukota rezveutano vaudza Studio 7 kuti hazvina maturo kuti bazi rezvemari ribate mari dzinobhadharwa muzvipatara. Vati zvipatara zvinofanira kupuwa mvumo yekushandisa mari iyi, asi vatiwo kushandiswa kwemari iyi ngakuongororwe nekuti pane zvimwe zvipatara zvaishandisa mari iyi zvisina mwero. Dr Madzorera vatiwo mari yapiwa kubazi reutano ishoma, uye izvi zvinoreva kuti vanhu vacharamba vachinetseka panyaya dzeutano.
Health Service Fund payakasetwa apo, yakasetwa apo ichinzi ibetsere zvipatara kurana, haifaniri kutombovhera yadzokera kutreasure. vakapiwa permission yekushandisa mari idzodzo muzvipatara mavo. Basa retreasury nderekumonita kuona kuti havasi kuba mari here. Saka izvi zvavakuitwa nana muturi zvokutora mari vachiunganidza vachishandisa zvimwe zvinhu. Varwere vachishayiwa zvinhu zvokushandisa muzvipatara zvavasiyo vabhadhara mari hazvina kururama. Health Service Fund ngaingogara yangoshandisa sezvayaiita.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeutano munyika sezvo vashandi vanosanganisira vana chiremba nevakoti vasiri kufara nemari dzemuoro yavanopiwa uye muzvipatara musina zvikwanisiro kunyange nyika yakatarisana nedenda recovid-19 rarura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vebato reDemocratic Party nhasi zvekare vari kutarisirwa kusumwa nevakuru vezvekudzivirirwa kwenyika nevasori nezvemamiriro akaita zvinhu kana kuti Daily Presidential Briefing unova munongedzo wekuti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vari kutarisira kutora matomu musi wa20 ndira pavachatora mhiko. Asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakundwa navaBiden vari kuramba kutambira havo zvakabuda musarudzo vachienda kumatare. VaBiden vari kuenderera mberi nebasa vachisangana nevanhu vakasiyana-siyana kumuzinda wavo pari zvino uri kuDelaware. Nezuro vakaita musangano nevemabhizimusi madiki nevamwe vashandi avo vave kunetseka nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavhairasi chokanganisa mabasa avo. Asi vaTrump vakaudza vatori venhau kuti sarudzo dzakabirirwa uye vari kuenderera mberi nekupikisa zvakabuda musarudzo. Vakati vanhu vemuAmerica havachina chivimbo nesarudzo dzemunyika iyi. Nyaya dzavaTrump dzakawanda dziri kuraswa nematare edzimhosva dzichinzi hadzina humbo hwakakwana. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anopa rubatsiro pasi peUnited Nations atanga kuita gadziriro yekubatsira vanhu vemudunhu reTigray muEthiopia vasara vasina chekudya muhondo pakati pedunhu iri nehurumende yavo. Hondo iyi yave nemwedzi zvapawo kuti vanhu vakawanda vaende muhopoteri. Dunhu reTigray rinoti rinoda kuzvitonga kubva kuEthiopia. Bato reZANU-PF riri kuita sarudzo dzekutsvaga vachatungamira matunhu maduku kana kuti District Coordinating Committee nemugovera nesvondo, kunyanga hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakonzera kusawirirana mubato iri sezvo dzichinzi hadzisi kufambiswa zvakanaka, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vamwe mubato iri vagunun'une. Sarudzo idzi dzichaitwa matunhu masere enyika sezvo mamwe matunhu maviri anoti Harare neBulawayo akatoita sarudzo idzi kutanga kwegore rino. Munguva yakaitwa sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza kana kuti maprimary elections, nhengo dzebato iri dzakarwisana mumatunhu akawanda mushure mekunge paita zvipomerwa zvekuti vamwe vaitenga mavhoti uye vamwe vaitarisirwa kukwikwidza vachirambidzwa mushure mekupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira yekuti vaidyidzana nechikwata cheG40. Semuenzaniso, mudunhu remashonaland East vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanosanganisira vaimbovemumiriri wegoromonzi West muparamende amai Beatrice Nyamupinga pamwe navaLawrence Katsiru. Vamwe vanhu vakakundikana kunge vachizopinda sarudzo dziri kuitwa mukupera kwesvondo. Mudunhu reKwekwe kwakave nekurwisana kunotyisa mushure mekunge dzimwe nhengo dzapomera utungamiri waiona nezvekuitwa kwesarudzo dzemapuraimari mhosva yekudyara vanhu vavasina kusarudza. Sarudzo idzi dziri kuuyawo panguva yehurumende yakazivisa kuti uwandu hwevanhu vanobvumizwa kuungana waderedzwa kusvika pazana senzira yekuderedza kupararira kwechirwere checovid-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yevechidiki mubato reZANU-PF vaAlex Gakanje, avanoti sarudzo idzi dzakakosha zvikuru mukusimbisa musangano weZANU-PF. Uyewo tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avanotiwo sarudzo idzi hadzina zvadzinobatsira kunyika. Tatanga nekubvunza vaGakanjwe kuti vanoona sei nezvesarudzo dziri kuuya idzi.
Thank you so much, Mukoma. Sarudzo semapirwo akaita madheti nevakuru zvinoratidza kuti tiri kuenderera mberi musi wemugovera nemusi wesvondo. MaDCC ari kuitirwa kuwedzera kusimbisa musangano sezvo muchiziva kuti musangano weZANU-PF musangano wevanhu musangano unoda kuti vanhu vagare vari pedyo nawo vachikwanisa kunzwa mashoko eurongwa hwese huri kuitwa nehurumende, urongwa hwese huri kuitwa nemusangano. ZANU-PF haidi kuti vanhu vashaye mutungamiri wekusvikira nematambudziko kana wekusvikira nemibvunzo. Saka kugadzirwa kwemutungamiri hwematunhu kunodzikisa utungamiri hwezanu-PF kuti huende panonzi pachirongo pagrassroots. Saka isarudzo dzichaitwa zvekuti kune vari kugunun'unaiwa musarudzo dzese dzinoitwa hakushayikwe kugunun'una ndo zvinoita internal democracy, asi handioni zvichitadzisa sarudzo kuenderera mberi.
Vamaguhu, munoti neurongwa hwezanu-PF huri kuitwa hwekusarudza utungamiri pamwe chete nemashoko ataurwa navagakanji?
Iri kungoverengawo mumapepa nawo kuti vari kugadzira mastructures anga akambomiswa panguva yavamugabe achinzi ari kukonzera nyonga-nyonga. Saka ini ndinenge ndichitarisa zvangu zvikuru sei kuti zvinobatsirei kunyika. Pari zvinoizvi chandingataure ndechekuti zvematongerwo enyika muzimbabwe zvakundikana. Muchirungu tingati politics is failed muzimbabwe, pakuti tiri kuramba tiri nyika inoita sekunge iri pahondo. Watiri kurwisana naye wacho hasi kunyatsa kuoneka, hakuna chiri kubudirira. Saka with or without ZANU-PF mumacommunities imomo hapana kuri kuenda nyika. Iri kuramba ichingomonerera ichirumwa nemasunso yakasungirirwa pamuti.
Vagakanji,
dambudziko ratotanga mukoma. Tiri kutaura pamusoro pemaGCC elections aroda kuitwa neZANU-PF. Ndofunga ndo musoro wenyaya watinawo panapa. Izvi zvakutaurwa navamaguhu izvi zvazvavo vega. Ndati inini internal democracy muchirungu zviri kuitwa izvi zvine chekuita nemusangano weZANU-PF 1. Chechipiri, ZANU-PF sebato riri kutonga nekutungamirira nyika yeZimbabwe rinoda kugara riine tachi kana kuti richibatana nevanhu vakarisarudza kuriisa mupawa. Saka maDCC izadziso yekumbiro remutemo weZANU-PF zvichiitirwa kusimbisa ground reZANU-PF, zvichiitirwa kuti mashoko emusangano weZANU-PF, mashoko ezviri kuitwa nehurumende asvike kuvanhu zvisina tsvete, vanhu varegedze kudhurirwa nekutsvaga ruzivo pamusoro pemusangano weZANU-PF.
Vamaguhu, tiri kunzwa vagakanji vari kusimbisa nyaya yeutongo hwejekerere mubato ravo, asi tiri kuona pane vari kunyunyuta. Mungaona izvi zvichiita here kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi hadzina kuchena?
Hadzagara, hapana kuchena kuripo musarudzo dzinoitwa neZANU-PF. Vanotaura vachiti charity begins at home. Zvatinoona at the national level zvinobva muZANU-PF nekuti ndo bato riri kutonga. Institutions akaita sana Zimbabwe Electoral Commission, ma institution anoitwa set up nehurumende yeZANU-PF. So uriwo hwatinoona at the national level hunotangira muZANU. Mudzi yacho ndoma inomera. Zvatinozoona wamuti wakura munyika waane mapazi, asi mudzi yacho chaiyo pane dambudziko guru renyika inoyi. Mafungiro eZANU-PF, maonero eZANU-PF, nekuti ZANU ndeeropa vanhu vanenge vachitya kuti vakakrosa pati yanhingi pake pamuperera.
Ngatitaurei zvinhu zvine umbo. Ropa radeuka kupi? Kana ZANU-PF ichinzi ndeeropa, chinonzi ndecheropa yenyika inoyi. Why? Because kuuya kwakaita independence, rusununguko rweZimbabwe rwakauya nenzira yekuti kune vakaifira. Ndo panotorwa ndeeropa, ende vakafira nyika inoyi vakange vachirwa vachibva kubato reZANU-PF 5 emazanda nemazipura. Ndosaka ichinzi ndeeropa. Kunzi ndeeropa hazvine kuti inouraya vanhu, zvinoreva kuti iyo yacho yakazvarwa ichibva muropa. Ndosaka pafleki paine red.
Vamaguhu, tiri kuona mutemo weCOVID-19 uri kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100. Munotarisira chii pakuungana kunenge kusha vanhu vachivhota?
Anenge atongori manyongori. Mutemo uyu tese tinozviziva kuti wanga uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu vecivil society veopposition, asi vanga usiri kubata vanhu veZANU-PF.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki vebato reZANU-PF Alex Gakanjwe. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bvunzo dzegrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi, vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere checovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurare zvakanaka vateereri.